Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino i Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro veMDCT inotungamirwa na Nelson Chamisa vaMorgan Komichi vanovharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringa kuburiswa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Pane nyaya yecontestation iri kumakoti panguva dzino. Isu tinoziva kuti pane mapoliticians atotanga ku nongedzera nokuinterfere ne judiciary process. Saka toda kunamatira tachinamatira nyaya ye impartiality ye judiciary system. Saka ndo urongwa hwatatinahwo zvatachida kuita.
Mapurisa anorambidza vedzisvondo kunamatira vatongi vedare reconstitutional court kuitira kuti vaite basa ravo vasina divi ravanorerekera panyaya huru yavakatarisana nayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veMDCT inotungamirwa na Nelson Chamisa vaMorgan Komichi vasungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza urongwa hweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC wekuzivisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika musi waTunyamavhuvhu. Vakomichi vari kupomerwa mhosva yekushevedzera mashoko ekuramba kuti vakasaina magwaro ezvakabuda musarudzo panguva yevatori venhau vakanga vakamirira kuti makomishina ezek azivise zvakanga zvabuda musarudzo iyi. Gweta riri kumirira vakomichi vaobei shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vakomichi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vashava vanoti mapurisa apfigira vakomichi muchitokisi chepakamba yeHarare Central Police Station mushure mekunge vazvipira voga kumapurisa. Vashava vanotiwo mapurisa ati vakomichi vachamiswa pamberi pedare mangwana. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti vakomichi nhasi taenda navo kumapurisa mushure mekunge takanzwa nerinye rekupe kuti kune vanhu vaivatsvaka vaizviti mapurisa. Saka hatina kuda kuti vape mukana wokuita zvisizvo. Tabva tatiregeredza itiende navo isusu kumapurisa tichi tauya kana pane zvamuri kuda. Nguva yacho ndiyoyi. Sezvinoiwo kwatasvika kumapurisa baba vati vakomichi tatichikutsvakai maererano nenyaya yamakaita paitaurwa maridzautsi esarudzo yemutungamiriri wenyika nezeki. Zvinonzi ivo vakasimuka zeki paitanga yaenda kumbonotora mafemo vakati ivo marizautsi akanga ataurwa haasi echokwadi. Saka vari kupomerwa mhosva maererano nechikamu chiri muelectoral act chinonzi vakavhiringidza urongwa hwekufambiswa kwekuverengwa kwesarudzo nezek. Taedza nepatinogona napo kuti tinzwe zvikonzero zvaita kuti tisachaenda kumataredzi mhosva nhasi uye zvikonzero zvaita kuti vavharire munhu abva ega kumba achifamba nemagweta. Izvo zvinova zvavasina kutiudza. Havana kutipa chikonzero chinogutsa. Vangoti imimi tosangana pano mangwana tozoenda kumataredzi mhosva. Ndo zvaitika mukati mezuva ranhasi.
Ndiani akamhangara nyaya iyi kuti vakomichi vatsvagwe nemapurisa?
Maonero edu hatisati taziva. Zviri kungonzi vanoshandira zeki ndivo vakamhangara nyaya yakadaro kumapurisa.
Sei vangosarudza kutsvaka vakomichi chete tichinzwa kuti vakaenda panzvimbo iyoyo vari vaviri kana vatatu?
Semaonero edu zvedu isu takatarisa nezito remutemo hapana nyaya inobatika inotitsvikiti. Iyi inyaya yematongerwo enyika nekuti vanoziva kuti sarudzo dzomutungamiriri wenyika ndidzo dziri kukongeresa kuti vanhu vaende kumatare dziri kupokanwa nadzo. saka vanoziva kuti vakabata vakomichi vachaita kuti veruzhinji vambukanganwa kuti tine mutungamiriri wenyika ari kunzi akasarudzwa zvisizvo pamutemo kuti veruzhinji vakanganwa kuti tine mutungamiriri wenyika anonzi akaba sarudzo vanhu vomboisa attention yavo yese kunyaya yavakomichi.
Ivo vakomichi vari kuti ine mhosva yavari kupomerwa iyi?
Vakomichi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi senyaya isina kana maturo ose, nekuti zvandambotaura takatarisa nedzidzo remutemo, takatarisa magwaro emitemo, hapana chinobatika chinonzi vakomichi vakaita chinokodzera kuti vange vachimiswa pamberi pedare.
Gweta riri kumirira vaMorgan Komichi vaObey Shava vashora vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa arambidza vemachechi kuita munamato wekuti nyaya iri mudare reConstitutional Court yakakwidzwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa inzwikwe zvisina tsvete mukati. Vemachechi vanga vachida kushandisa munamato uyu senzira yekuti Mwari vari kudenga vaone kuti vatongi vari kunzwa nyaya iyi vaita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera, uye kuti pasave nevanhu vanovamanikidza kana kupindira mukutonga kwavo kuitira kuti vabude nemutongo unomirira zvido zvenyika uye zvinangwa zvebumbiro remutemo. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata umwe wevakuru vemachechi aya Bishop Anselmo Magaya veZimbabwe Divine Destiny kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu.
Nasi tanga takaronga munamato muHarare Gardens tachida kuti tinamatire nyika nokuda kwekuti taukuona kunge yadzokera futi mumaira aya ana Mugabe ekumilitarizwa kwenyika. Saka tachida kunamata kuti zvinhu izvozvo zvipere, uye kuti kuurayiwa kwakaitwa vanhu musi wa 1 August kuwane justice, vanhu ivavo vasungwe kuitira kuti tisawana zvituko pamberi paMwari. Ndava pega pega panodeuka ropa risina mhaka richienda muvhu. Ropa iroro rinounza zvituko mumabasa emaoko atinoita munyika medu zvingava zvirimwa. Saka tovada kunamata kuti Mwari vatibatsire pave neenzaniso nekururamiswa munharaunda iyoyo. Then chechitatu, tikuzva kuti pane nyaya dzemaelections asina kukongludwa. Pane nyaya yecontestation iri kumakosi panguva dzino. Isu tinozviziva kuti pane mapoliticians atotanga kunongedzera nokuinterfere nejudiciary process. Saka toda kunamatira, tachinamatira nyaya yeimpartiality yejudiciary system. Saka ndo urongwa hwatatinahwo zvatachida kuita.
Makwanisa kubudirira here kuti muite zvamama karonga?
Tingangoti hatina kuzokwanisa semadiro atachiita. Ndava ruzhinji rwavanhu vatatakoka vawana nzvimbo yakapoteredzwa nemapurisa akapakatira zvombo kunge vari kuAfghanistan. Vachitoudza vanhu kuti hapana ari kubvumidzwa kuuya pano. Infact vatotaurira vamwe kuti toda kuti Bishop Magaya vange vari mumomo vanamata vari vega, saka ini ndipai pano. So vanhu havana kuzokwanisa kunyatsouya, vauya vadzingwa. Saka tazongoti vanga varipo veutungamiriri ndopatazongosangana tikanamata manamato vatachigoitawo tiri panharaunda iyoyo.
Manga muine police clearance here yechiitiko chanhasi?
Nasi tatina police clearance nokuda kwezvikonzero zviri. Number one, musangano wechurch ndo maonera tachiita kuti tatinamata. Endezve zvinhu zvatakaronga nokuchimbidza chose, saka hatina kuona zvinganetsa kuti tiende kupolisi kunowana clearance. Asi kana mucharangarira, kubva musi wa18 November taiita minamato yakasimba muAfrica Unit Square, kwaiuya zviuru nezviuru zvavanhu. Taingoita zvinhu zviya zviya tisina police clearance ka. Saka isusu takazviudza kuti kana vakambozvibvumidza post 18 November tichinamata everyday tisina police clearance, sei vangada police clearance kuzvi?
Bishop Anselmo Magaya veZimbabwe Divine Destiny vachitaura naMarvelous Musanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemusadhiki pamusangano wepagore wegungano iri waitirwa kuvhindwa kumuNamibia. vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vatenda vaongorori vesarudzo veAfrican Union nekuongorora sarudzo dzemuZimbabwe. Vatiwo chido chavo ndechekuti Zimbabwe ifambire mberi mushure mesarudzo idzi. Sarudzo idzi hadzisi kutambirwa nevanopikisa vakatoenda kumatare edzimhosva. Panopera musangano uyu, mutungamiri weNamibia vaHage Geingobi ndo vanenge vavesa chigaro weSADC, chigaro chiri kusiiwa navasiri Ramaphosa veSouth Africa. Blessing Zulu Studio 7, Abata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadhiwa mavhinga kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika kumusangano weSADC.
Vamunangagwa vakurumidza kumedza kutsenga kushata. Nekuti pari zvino nyika yeZimbabwe haina mutungamiri akasarudzwa zviri pamutemo, tinoziva kuti dare guru remuZimbabwe reConstitutional Court ndiro rine nyaya yakaiswa navaNelson Chamisa veMDC Alliance vachigunununa kuti pakaita kubira kana kubirwa kwavakaitwa kwemavhoti, kureva kuti vamunangagwa vaisafanira kuenda vakamira semutungamiri wenyika kuSADC kuNamibia kuVinduk vachitaura nyaya dzekuti ngatitarirei mberi handeimberi, nekuti hatisati taziva chaizvo zvakabuda musarudzo dziri pamutemo. Dai vambomira, mataurira avari kuita ari kuita sekuti zvichabva kumatare edzimhosva hazvina basa, asi tinoziva kuti ndokune nyaya, nekuti matare edzimhosva reConstitutional Court ine simba rekutaura kuti vamunangagwa havasi ivo mutungamiri wenyika, rekugadza vachamisa kana kuti rekutaura kuti ngatidzokerei kusarudzo kana kuti handei kuinonzi run off election inofanira kuitwa pamutemo musi wa 8 September. Saka ndinoona sekuti hapana kujeka, hazvinzwisisiki kuti ko nemhaka yei vari kutembeiko vamunangagwa kana vachingomhanya vachiita sekuti ndo vakatogadzwa ivo vasina pamutemo.
Totarisawo nyaya iri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu yekuti mauto eZimbabwe akatyora kodzero dzevanhu, kana kuti arikupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, achipomerwa mhosva yekupfuura vanhu vamwe vairatidzira nevamwe vanhuwo zvavo. Inyaya yamunoona ichizeiwa neSADC herei?
Kusadhaka hakuna zviri koko, hakuna maturo, nekuti utungamiri hweSADC tingati isu mukudondomamwe vane rimwero navamunangagwa nevamwe. Pamutemo chaipo, nyaya yekupfurwa kwevanhu nemauto akapfeka hanzu dzebasa vachishandisa pfuti dzehondo inyaya yaifanira kutonge iri pamusoro ichizeiwa nemakurukota nevatungamiri veSADC. Asi ngatirege kubatana kumeso, tinoziva kuti SADC izuru rakapinda nyoka, haina chaishanyaya kubatsira panyaya dzezvekodzero kubva mazuva akabiswa meno kuSADC Tribunal.
Munoona sei vachange vachiuya vachitungamira SADC, sachigaro weSADC nasachigaro weDAC Troika kubva kuNamibia neZambia vangabatsire here matambudziko emuZimbabwe?
Vana veZimbabwe tiri tega, tinongozviisa mumaoko aMwari. Ava vamuri kutaura vanonzi vari kubva kupi kupi veSADC havana chavanobatsira, vanenge vachingovawo vaongorori kana kuti vaenzi vari kupfuurawo zvavo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadhiwa mavhinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm.
musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuteki nasirarasa chikumbiro chekuti mufundisi wekuAmerica Andrew Branson aburitswe muusungwa. Kugara muusungwa kwake kwakanganisa kuchidzana kweTurkey neAmerica. Mauto emuchadenga emuRussia adonedza madrone makumi mana nemashanu anga achida kurova kamba yemauto eRussia iri muSyria iyo inoshanda semuzinda wehurumende yeRussia muSyria. Vanhu vanobva kuZimbabwe vari kudzidza muzvikoro zvepamusorosoro muSouth Africa vanoti mamiriro yakaita zvinhu kumusha ari kuita kuti vafunge kaviri pakudzokera kumusha kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vadzidzi vakawanda havana tarisiro yekudzokera kumusha kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kusagadzikana kwehupfumi izvo zviri kuita kuti munyika musave nemabasa pamwe nenyaya dzezvematongerwo enyika dziri kukonzera mhirizhonga. VaTrust Matsilela avo vachangobva kupedza zvidzidzo zvepamusoro-soro vanoti havaoni vachidzokera kundoshanda kumusha nekuda kwekuti hapana makambani angavape basa kuZimbabwe.
Zimbabwe anytime soon. Nakuti the economy is still not performing well. The politics of the country is still not very much open to contrary views. On the political aspect, it's a direct impact in one's probability of getting a job. My university is the actual market of ZANU-PF. So one would determine that in general, one of the investors the investors still occupied in the Harawa and Chembere. It's required to end retirement anytime soon. So kufungira kuti ungawana basa muZimbabwe parizvino zviroto unless kana uri memba yeZANU-PF.
Mumwe mudzidzi munyaya dzekutakurwa kwezvinhu vaEdmuchatuta vanoti havasi kuzodzokera kumusha sezvo vave nemhuri yavo yakurira muSouth Africa sezvo kumusha kusina kumira zvakanaka.
Vandinopedza zvandirikuita muno muSouth Africa ndikutarisira kuti ndichakwiridzirwa pabasa pandiri kusenza uye ndichakwanisa futi kuti nditange kuzviitira pane zvandiri kudzidza zvo ndizviite ndiri pamba. Pari zvino pane zvimwe zvandiri kuita asi ndiri kuita nguva yacho ichiri shoma uye ndikuda zvekare kuti ndikwanisewo kudzidzisa maZimbabweans akati wandei vari kuita zvidzidzo zvatiri kuita uye vamwe vasina kana mari kuti vangakwanise kuzviita asi kuti vanogona kuzviita kukavadzidzisa vasiri pachikoro vanogona kuzvibata zvikavabatsirawo futi upenyu. Kweri nhau yekudzokera kumusha iyi inotinetsei nekuti mamiriro akaita zvinhu musha haaratidze kuti remangwana redu rakajeka uye zvimwe zvinozotinetsei tine vana vatiri kukudza muno muSouth Africa zvidzidzo zvavari kuita vamwe vari kuita Africans kuti anzinozviita kumusha zvinotinetsei.
Mumwe mudzidzi munyaya dzebudiriro muzvare Tobi Sibindi vanoti vari kuronga kuti vandoshanda munyika dzemuAfrica asi kwete muZimbabwe.
Ndichipedza zvidzidzo zvangu muna 2019 and pandopedza inini ndoda kugara muAfrica and not Zimbabwe, anywhere in Africa.
Muzvare Loveness Gotora avo vari kudzidza kuve mukoti vanotiwo dambudziko guru richaita kuti vasadzokera kumusha inyaya dzezvematongerwo enyika nekushayikwa kwemabasa.
Kana ndapedza mastudies angu ai ndifunga kuti ndichadzokera kuZimbabwe sonsoni nokuti situation iri kuZimbabwe mabasa acho haawaniki zvokumhanya. Manurses akawanda akagraduata but vakagara havana mabasa vari kushanda saka inini ndapedza ndichatombotsvaga basa ndiri kunoku ndinombomira kudzokera kuZimbabwe. Kana kuri kuenda kuZimbabwe ndinotozoenda kana zvinhu zvaanani. I don't think kuti zvinoitika anytime soon because corruption yacho iri kuramba ichingoramba ichiwedzera.
Mudzidzisi paTswane University of Technology Dr. Ricky Mkonza vanoti vanowirirana nematanho ari kutorwa nevadzidzi ava sezvo zvino zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. VaMkonza vanoti Zimbabwe iri kurasikirwa zvikuru nevanhu vane ruzivo runogona kushandiswa mukusimudzira nyika.
Izvi zvinoreva ndezvekuti Zimbabwe iri kurasikirwa chairo nevano vangadai vanga vachidzoka vachikoshanda vachikomutsiridza upfumi hwenyika nekuti pamire Zimbabwe izvozvi parikutoda vanhu vane kugona basa mumaindustries akasiyana siyana zvinova nevavo kana vachiti vauya kune dzimwe nyika voti havachadzokera kureva kuti Zimbabwe iri kurasikirwa
ngururo dzakaitwa dzinoratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru makumi maviri zviri kudzidza muSouth Africa uye vazhinji vavo havasi kudzokera kuZimbabwe mushure mekupedza zvidzidzo zvavo ndakamirira Studio 7 muJohannesburg South Africa ndini Mo Blessing Munjoma.
Rimwe sangano rakavambwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain riri kubatsira kubhadhara mari yechikoro yedzimwe nherera dzinobva kumaruwa akasiyana siyana munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chinhu chinogona kushamisa vakawanda kuti kune vamwe vanhu vari kumaruwa vasati vambotsika mudhorobha. Philip Ndlovu ndemumwe wevanhu vange vasati vambosvika mudhorobha rakaita seBulawayo. Philip ane makore 10 uye ndemumwe wenherera 35 dziri kubatsirwa nesangano reMopani Foundation International.
Ndinodzidza kuchikoro chinonzi Jojo. Ini ndinogara naGogo tiri vaviri nekuti baba naamai vakashaika. Fees ndinobhadharirwa nayo Mopani Foundation International. Ndakatanga kubhadhariwa ndiri grade 3.
Muzvare nomusaneke vakazvarirwa kuKezi mudunhu reMatabeleland South asi vave kugara kuBritain. Vakanyoresa Mopani sesangano rinoshanda rakazvimirira muBritain mugore ra2015. Musangano iri muzvare neke vanoshandawo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvinogarawo kuBritain. Muzvare neke vanoti vakafunga kuvamba sangano rekubatsira nherera dzekumaruwa nekuti ivo semunhu akakurira kumaruwa vanoziva kushaya mikana yekusimukira kunosangana nevanhu vakadaro vachitiwo kuvaunza mudhorobha kwavakaita vana ava kuedza kuti vazive humwe upenyu husiri hwekumaruwa chete. Vana ava vakaendeswa kunoona nzvimbo dzakasiyana siyana dziri muguta reBulawayo nedzimwe dziri pedyo. Philip anoti akafadzwa nekushanyira kufire brigade uye anoti kana akura anoda kuzove mupurisa.
Ini kandikakura ndoda kuzove mupurisa ndichichengetedza runyararo.
Tandi weDube ane makore 13 ekuberekwa uye ari mugrade 7. Tandiwe uyo anodzidza pachikoro chimwe chete naPhilip ari kubatsirwawo nemopane.
Ndinobva kuSurugwi ndichidzidza pachikoro chinonzi Lolo 7th Day Adventist Primary School. Ndinogara naGogo nokuti amai nababa vakashaya muri medu tiri vaviri ini nasisi vangu. School fees yangu ndinobhadharirwa newe Mopane Foundation International ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 6.
Mudzidzisi pachikoro cheJojo Primary amai Sekai Makovere vanorumbidza basa riri kuitwa neMopani Foundation vachiti kunze kwekubhadhara mari yechikoro yevana vanoshaya ava sangano iri riri kuvatengerawo mbatya dzekupfeka.
Inherera vana ava vanogara nanambuya vasinavo zvavanowana saka Mopani yakavasumudzira zvakanyanya zvokuti tinoitenda zvikurusa.
Vana vari kubatsirwa nemopani vanobva kumaruwa akasiyana siyana munyika uye vana ava vanosarudzwa kuchitariswa kushaya kwavanoita. Sangano iri rinowana mari nezvimwe zvikwanisiro kubva kune mamwe masangano, makambani uye vanhuwo zvavo vanobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Munguva pfupi yapfuura kambani yeEdgars yakabatsira sangano iri nechikafu pamwe nembatya dzechikoro dzevamwe vevana vari kubatsirwa nemopani ava. Mukuru wezvekudyidzana neveruzhinji mukambani yeEdgars vaLuke Chipepera vanoti idonzvo rekambani yavo kubatsira vanhu vanotambura.
Tinoita plough back to the community kana tawana uo zvatinonga tinazvo. Sanhasi tauya tikazopava this charitable organization zvinhu zvetakwanisawo kuti tivape. Pese patinowana zvinhu zvatinokwanisa kupawo community tinozviita.
Vakuru vanoti chitsva chiri murutsoka kubatsira vechidiki kuti vazive humwe upenyu kuri kuitwa nemopani kunogona kubatsira kuti vazowana mimwe mikana muupenyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheChicken Inn chavhundusira kuti chiri muhumakwikwi ekuda kutora mukombe kaSolaga Premier Soccer League. Michael Okariati anotipanya iye.
Chicken Inn iyo yakatora mukombe uyu muna 2015 uyezve iri pachinano chechitatu mwaka uno iri pamusha anengezi Platinum Stars iyo iri pachinano chechipiri kwasara mitambo gumi nemiviri chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Madamburo yakatungamira maGamecocks nemapoints manomwe asimurairidzi weChicken Inn Joey Antipas anoti havasi kupa Madamburo ruremekedzo.
We have to take the lead on. You don't afford them too much respect and back off them. We've got to be aggressive with them and go out there and close them down as much as possible.
Muteveri weChicken Inn Vashepa Saizi vanoti mapoints manomwe haana kunyanyowanda vachiti vari kurova Madamburo vachivimba kuti chikwata chiri pamusoro cheFC Platinum chichatedza ivo votora mukombe.
7 points dzakasvika Gabriel Shomai saka tine mukana mukuru kwazvo kuti titore league gore rinoe. League ndiyedu takatowina kudhara vakangoita slip up chete tatora league hapana problem ipapapa.
Asingezi Platinum yacho haisi yekurovera kumba sezvo iri kupisa vatsigiri vavo vachitarisira kuti captain wavo Liberty Akoroma achaita semazuva ese uyezve kuti Donovan Bernard haasi kuzosiya zvibodzwa zvichinaya. Asi zvikwata zviviri izvi zvikaita mangange FC Platinum iyo iri kutungamira ngezvi nemapoints maviri inokwanisa kuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro apo iri pamba nechapungu iyo iri kutatarika. Pari zvino FC Platinum ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe kubva mumitambo makumi maviri nemaviri. Mushure memasvondo matatu vasina kupinda munhandare Dynamos yadzoka muRuparo Stadium ine vatambi vatsva vakati wandei apo iri kuedza kubva pachinhano chegumi nenhatu chairi pari zvino. Mushure mekutenga Kingston Carter naBrett Amidu Dimbare iri kutarisira shanduko kubva mumatambiro avanga vachiita munharaunda yekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemusangano weStadic uri kuitirwa kuvhindwa kuNamibia. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Zvongwe yapera regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Sachigaro veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanovharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringa kuburiswa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission. Mapurisa anorambidza vedzisvondo kunamatira vatongi vedare reConstitutional Court kuitira kuti vaite basa ravo vasina divi ravanorerekera panyaya huru yavakatarisana nayo yakakwidzwa kudare iri navaNelson Chamisa vachipikisa zvakaziviswa neZEC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 17 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo.
Lokhu kuphambanise ukuhambela phambili kwembuthano lo obonakale ungasayenzakali njengoba kade sekugcwele amapholisa ebaxotsha epaki.
Olamukela emweni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umgcinisihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Komichi ubotshiwe namuhla phezu kodaba lokhetho.
Kuzima ukuthi engubaba welizwe akhulume amazwi anjalo, yini ekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bonke lo mhlaba wonke ukhangelele ukuthi uyiwe ekhodi. Kuhle kutshengeliswe sobala ukuthi njengoba yena engayehlukanisa ikhodi laye ukuthi ikhodi nguye.
Amapholisa avimba umbuthano wokuthandazela abahluli kudaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lo Mr. Kwarakwara o DJ Bongz wakwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa njalo eyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance umnumzana Morgan Komichi ubotshiwe ngamapholisa eHarare namuhla esetheswa icala lokuphazamisa ukwethulwa impumela yokhetho yiZimbabwe Electoral Commission. Igqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba uthi umnumzana Komichi uzalala esitokisini njalo amiswe emthethwandaba kusasa. Amapholisa avimbe ukuqhotshwa komthandazo obuqoqwe ngenjongo yokuthandazela abahluli abazathetha udaba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli olukhwezwe ngomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lokunye okunenginengi obuza kwenzelwa endaweni yokukwetshisela eHarare Gardens. Lokhu kwenzakala kulandela ukwethulwa kwamaphepha aphikisa isicelo sikaChamisa awethulwe ngomgcinisihlalo wogatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Priscilla Chikumba, yena othi kalulahle udaba lukaChamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Awusaqhutshwa ngalo mthandazo obekumele uqale ngehola lethumi ekuseni ngoba amapholisa ehle ayagombolozela inkundla yeHarare Gardens. Lumbuthano ubukhokhelwa ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya okuyingxenye yomanyano weMAM ogoqela inhlanganiso yezithi eye-United Citizens Alliance UCA, Zimbabwe Divine Destiny ZDD kanye le-Prayer Network of Zimbabwe PNZ. Lumsakazo okhulumisane loMagaya eHarare Gardens lapho bekunyakazela khona amapholisa indawana yonke.
The politicians to remove their hands from the judicial system and to make sure that they allow these guys to do their job. We want
abezombusazwe behlukane lokungenela kwezemthethwandaba bavumele abakulolu hlangothi ukuba benze umsebenzi wabo kungekho ukuphazanyiswa. Sifuna ususwe umbuso wabakubutho elizweni ngoba sesibona ukuba ilizwe selibuyele kumbuso owawukhona ngesikhathi kaMgabe. Siyakwala khonokho. Sithandazela ukulandelwa komthetho. Siyazi bakhona ababulawa mahlayana bebulawa ngabakubutho ngoba ma igazeli umculo lithe lachithwa nje siba ngabathukiwe.
Omunye wabalwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu elizweni umnumzana Charles Nyoni usole lokhu kwenza kwabasesipholiseni.
Loku kubugo pambanisi ukuhambela pambili we umbuthano lo obonakale ongasayenzakali njengoba kade sokugcwele amapolisa ebaxotsha epaki njalo nezimoto zabo lezi ezamanzi ababayo. Loku kutshengisa nje ukuthi uhulumende wakuleli uzimisele ngandlela zonke ukuthi aphazamise indawo zonke ezibuthana abantwana baseZimbabwe, njalo lokhu ayekutsho khona ngesilungu ukuthi ilizwi labantwana beZimbabwe ilizwi likaNkulunkulu, kakuqakathekisi njalo kakulandeli.
Unyoni uthi osekusenzakala akuhambelani lenkulumo kahulumende okhona ukuba uzalalela okuthiwa nguZulu.
Lokhu nje into edanisayo njalo into emangalisayo sibili, ngoba yena ubephakathi kokudidizela ukuthi azisikise ukuthi yena ungumhlobo oshiyeneyo kulolo amkhiphayo esikhundleni ngemuva kwabo kokungenisa amasotsha emgwaqweni.
Lokhu kwenzakala umgcini sihlalo weZEC uChigumba ethule amaphepha aphikisa isicelo sikaChamisa esisemthethwandaba weConstitutional Court esokuphikisa impumela yokhetho. UChigumba uvumile ukuba kule nkulungwane zamavoti ezaphiwa uMongameli Mnangagwa zimele ziye kuChamisa, kodwa uthi amavoti la awangekenza ukuba uChamisa abe nguye owanqoba kukhetho. Ngalokho uthi asilahlwe isicelo sikaChamisa ngoba sethulelwa umthethwandaba amalanga avunywa ngumthetho esedlule. Umthethwandaba uzaqala ukuhlaziya lolu daba ngolwesithathu oluzayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kunjalo nje amagqwetha kwele South Africa adumileyo athi uMnumzana Dali Mpofu lo uMnumzana Thembeka Ncuka iThobi sebefikile eZimbabwe ukuya kuba yingxenye yamagqwetha kaMnumzana Nelson Chamisa kudaba lwake lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Ababili laba bafike eHarare namuhla ekuseni. Umthethwandaba uzaqala ukuthetha udaba lolu mhla ka-22 kuyona le inyanga. Umkhokheli wekolishi le-University of Zimbabwe, uVice Chancellor Levinyakura, semiswe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwecala aletheswayo elokupha unkosikazi Grace Mgabe isicoco se-PhD ngobukopokopo. UNyakura uke wabotshelwa leli cala ngonhlolanja, kodwa waphanga wakhululwa waqhubeka esesikhundleni sakhe. Kepha uMnangagwa uthi uNyakura kamelanga abe semsebenzini andubana ahlanjwe inkantolo nxa ilokumhlamba.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo lakuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla utshele umhlangano womanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika owe-SADC Summit kwele Namibia ukuthi ufuna ele Zimbabwe lingabheki emuva kodwa liqhubekele phambili ngokuthuthukisa ilizwe kanye lokusebenzelana lamanye amazwe. Lokhu kwenzakala abakhokheli bamabandla aphikisayo sebekhweze udaba emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho lukamongameli ukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo lapho umongameli Mnangagwa anqinte khona umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Umongameli Mnangagwa ubonge iziphathamandla ze-SADC African Union ezazihlola indlela ukhetho obeluqhutshwa ngayo eZimbabwe ngokuvumelana ukuthi vele ukhululekile lanxa kukhona okumbalwa okufanele kulungisiswe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga o-Studio 7 uxoxele umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance kodwa okhuluma ezimele.
Kuzima ukuthi umuntu oyindoda engubaba welizwe akhulume amazwi anjalo yini ekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bonke lo mhlaba wonke ukhangelele ukuthi uyiwe ekhoti. Ikhoti bonke abantu bayithemba. Kuhle kutshengekise sobala ukuthi njengoba yena engayehlukanisa ikhoti laye ukuthi ikhoti nguye ukhona phana nje nge-through nge-process ye-election. Uma ungabona umuntu engasahloniphi i-election ukuthi anike i-due process ye-election engu-president kuzaba nzima kakhulu eZimbabwe. Lanxa ethuwinile akula ngitsho othokozileyo ngitsho bona labe abezano PF akula ngitsho ongahlangana laye ethuthokozile. La yena unganxa umkhangele nje ebusweni bakhe lenkulumo zakhe uyambona nje ukuthi ngumuntu odanileyo. So kutsho ukuthi i-next 5 years sonke sizaqhubeka lokho kudana okunjengakhonokho. Ikukhuluma nje kwendoda izigcinisa nje kodwa ibona ubunzima ehlangana lapho. Ezekhonomi ezelizwe ezomnotho ngiyakutshela azisoze zisukume kusukisela kusonesi sikhathi kuze kuthi 5 years. La inyakwazi njengendoda akazimiselanga ukuqondana lakho ikukhuluma nje kwendoda nje isiqiniso.
Ubona ingani labo abathi ukhetho belikhululekile bengalincedisa ilizwe na?
Lokho abantu babekutsho bekhangelela ukuthi engxenye kuzaba lokutshitsha kukhangelela ukuthi kuzaba lokutshitsha kwama-reforms lendlela ukhetho oluqhutshwe ngasho. Bonile abantu bedutshulwa phambi kwabo babuye bezoinvesta bebona abantu bebulawa kanje. Even ukufa komuntu oyedwa nje edutshulwa lesosha umhlaba wonke yinto nje emangalisayo. Kuyakhanya nje ukuthi abaningi lanqade bebuya hayi sokunje sebeyovalelisana lathi eZimbabwe bethi hayi abantu beZimbabwe labotshiwenza labonangakhwa kabazibonile bazabona kwelizayo kamboni luto oluzaphumelela. Lapho nje uyabazi abantu bonke abakhokheli Afrika abaningi ukuthi vele bahlezi manzonzo abantu befuna ukubakhipha. So bayazama ukuthi lo omunye umngane wabo nxa ethe wakhitshwa labo bamsekeli. Ungakhanyela nje owethu lo uRamaphosa layo uyambona ukuthi hayi uthwele nzima khona ngale abantu labo bayamsula kodwa uyezele ukuthi abaphambanise bebaningi umhlaba i-Afrika yonke nje. Nabantu nje abazama ukuvikelana nje ukuthi umfowethu lanxa ephambanisa hayi singabantu esihamba nqola yini. So kabafuni ukwehlukana bafuna ukuthi basibuse ngocuku beyisiqumbi bebambile.
Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance kodwa lapha obekhuluma elilunga elizimeleyo. Esecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukhetho ikakhulumumo oselizweni kulandela lolu khetho ompumela olulempumela esibangele ukuphikisana phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance lomongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ngesikhathi umthethwandaba uthonisisa owayengumgcinisihlalo womkhankaso kamongameli Donald Trump wakwele Melika umnumzana Paul Manafort, uTrump uthi kalumphathi kuhle lolu daba. uhulumende weMelika sethu sele eletheki ngezijeziso zenotho kulandela ukubotshwa komunye umfundisi owetheswa icala lokukhokhela umvukela owawuzama ukususa umongameli Erdogan ngomnyaka ka-2016. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa soluxwayise izizalwane zeZimbabwe ezafaka izicelo zamaZimbabwe exemption permits zisebenzisa ama-passport amadala ukuthi zilethe amatsha ngoba nxa kungenjalo ngeke ziwathole lawo ma-permits. Kubika uBenedictine Hlapo kwele South Africa.
Encwadini ebhalwe ilolugatsha lubhalele umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuto Mabhena, luthi kulezi zalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane 1000 ezafaka izicelo zamaphemithi ezep zisebenzisa amapasipoti amadala asephelelwe isikhathi. UMabhena uthi lolugatsha lukhuthaza abangakathathi amapasipoti amatsha ukuthi bebe sebekwenzile lokhu kusiyaphela inyanga kaMfumfu.
Labo bantu bayacelwa ukuthi ama-passport amatsha bawahambise kuma-office awe-VFS. Nxa kusehlula lokho kabasoze bawathola ama-permit abo. Bathi njalo ama-permit wonke kuzaphela ngo-end of October ukuthi abantu bathole ama-permit abo.
Lolu gatsha luthi seluthumele izixwayiso lezi kunombolo zabomakhalekhukhwini abaziphiwa yilaba bantu kodwa bayincosana asebephendulile. Ulabe zimapha abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili abafaka izicelo zamaphemithi la kusukela ngompandula nyakenye. Abanye sebawathola kade kusasele izinkulungwane zabantu abangakatholi. Isizalo seZimbabwe uNkosazana Nomalanga Dlamini uthi sebelinde baze badela.
Amaphemithi la sithethe isikhathi esithi ukuthi aphume masikhumbela la last time. And sesibambelele ukwenza izinto eziningi ngoba sihlukhe silindile. Lawa uthola kaphuma wabo ama-passport a-expire. Kuzuba inconvenience amele baye ekhaya bayethatha ama-passport balindela aphume bajike lapha izimali zakhona bazithatha ngapha bampilungiselela ukuya ekhaya and umnyaka usuphelile.
Lolu gatsha luthi kwamanje sekuphiwe amaphemithi azinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalombili 80,000. Kanti-ke impendulo zalawa aseleyo zizatholakala kubanini bawo kungakapheli inyanga kaMfumfu. Ngelesuku 7 Johannesburg kwele South Africa, New Benedictine Hlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenguqu esigaba seKasilaka Premier Soccer League ingena kuviki lechumi lamachumi amabili lambili kulimpela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kulomdlalo wokugobhozisa amathe enkundleni eluvivi esedolobheni lakobulawayo, lapho iqembu leChikenini lona elihlezi endaweni yesithathu engalanini yemiklomelo elizemukela iLenkezi Platinum Stars okuyilo elihlezi endaweni yesibili engalanini yemiklomelo. Iqembu leChikenini lile miklomelo engamachumi amane kuthi iLenkezi lilamachumi amane lesikhombisa. Kweminye imidlalo ekhona kusasa, iqembu leNicruit lizadlala lele Highlanders ngase-Ascot. Iqembu leRentals lizadibana lele Cape United enkundleni yeRofaro. Iqembu leFC Platinum okuyilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lizemukela iqembu leChapungu ngaseMandava. Kuthi iqembu leBlack Rhinos lizangqikelana lele Bulawayo City ngaseNational Sports Stadium. Ekhuluma nentathe lezindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City ubeka ithemba Ndlovu uthe ukhangelele ukuba iqembu lakhe liphenduke lemiklomelo yeneleyo livela esikolweni.
After the coach against Platinum, the spirit
ngemva kokudlala kuhle sidlala leqembu leFC Platinum abafana balokuzithemba okuthile, njalo sikhangelele ukuyadlala kuhle leqembu leGrimes. Okumele sikunanzelele khathesi yikuba okuse umqoka okuqakathekileyo asikho kudlala kuhle kodwa yikuthola imiklomelo. Yikho sizakuya eHarare sisiyadinga ukudlala kuhle siphenduke le miklomelo elungileyo.
Ngesonto iqembu leMtare City Rovers lizadlala leChapane Mine ngaseVengere. Iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela eHarare City ngaseLuvivi. Iqembu leDynamos lizadlala leZPC Caripa enkundleni yeRofaro. Kuthi iqembu leTriangle lizadibana leYata ngaseKipo. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. umncintiswano weSpaponsa 2020 Cricket League uqhubekela phambili kulimpela sonto ngemva kokudedela ikhefu lokunanza amaqhawe alwela inkululeko yelizwe leZimbabwe. Njalo kulimpela viki kuzadlalwa ngomgqibelo langensonto. Ngomgqibelo yikho lapho kuzadlalwa khona imidlalo ezacacisa ukuba yiwaphi amaqembu badlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano esesemifinal. Njalo iqembu leBlazers elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lizadlala leliRaptors elihlezi endaweni yesithathu engalaneni, kuthi eleBajers okuyilo elihlezi phezu kwengalaneni lizadlala leliTigers elihlezi endaweni yesine, kuthi umdlalo wokucina wangomgqibelo uzakuba phakathi kweqembu leSabres okuyilo elijenge amanye amaqembu engalaneni yemiklomelo lisendaweni yesithupha, njalo lizadlala leliHawks elihlezi endaweni yesihlanu. Amaqembu azabe ehlezi endaweni ezimbili ezingaphansi kwengalane azadibana emdlalweni wokudinga iqembu elizaphutha imidlalo lisendaweni yesihlanu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi wakwele South Africa uMr. Gwaragwara uDJ Bongz phela yena ocula iHouse. Unofundo mkize we Studio 7 uDivanelo DJ Bongz wasethulela lolu daba.
Weni umuntu ugqugquzela ukuthi aphuphe njalo ekholelwe kulawo maphupho. Abatsha abaningi eMzantsi Afrika baphupha ukuphuma elokishini lobe emaphandleni befinyelele emadolobheni amakhulu afana leGoli, eThekwini loba eCape Town. Njengabo bonke abasakhulayo, uBongani Dlamini osedume ngegama lokuthi DJ Bongz waba lephupho lokuphumelela wezokulibazisa uZulu. Waqala engu-DJ elokishini leNdengezi eThekwini KwaZulu-Natal. Wasuka lapho waphumelela kwamagama. Khathesi usedume emhlabeni jikelele ngomgido wakhe awubiza Gwaragwara. Ngaphambilini komgido lo omenze wabizwa Mr. Gwaragwara, ubevele sehlonishwa ngesipho sakhe sokushaya isigubhu esijabulisa abalandeli bakhe abathanda ukuzijuxuza. Enye yengoma zakhe ezimlethele udumo ngethi Thina Sobabili eyathengwa yathola isicoco se-double platinum. Umdumo kaBongz uchaza esithi House Afrobeat. Usefinyelela iminyaka engamathumi amabili ejabulisa abantu ngeengoma ezitshisa izikhotha. Okwenze wethula amadlaladi amahlanu. Namhlanje udume ngegama Mr. Gwaragwara emazweni aphesheya asemema ukuzojabulisa abantu ngomculo wakhe. Ebantwini baseMzantsi Afrika, uDJ Bongz kade waqala ukujabulisa ngemigido eyahlukene. Omunye umgido adume ngawo yivuma. Kodwa engazange ifike ezingeni leGwaragwara esisabalale umhlaba wonke.
Ngakusasa engavuka nje abantu kubhizi abantu bekufonela thiwayibo wazayenza indaba bonke futhi indaba yayo seyinako bengisendela uRehan Shekora manemva kwalokho wankumutudaya zivelosi uCR Charles Stambeno naye uyenzile so baningi nje abayenzayo.
Belungabuthelezi uhambo lwakhe, ubuye wabhekana lenkinga ezithize empilweni yakhe. Udlule ebunzimeni bokushawa isifo se-stroke, walahlekelwa yimali eningi, wabanjwa ngamandla ukuthengisa inkampani yakhe yomculo eyamabalabala entertainment. Laloba ebhekane lobunzima, utshengisa isibindi sokumelana lezivunguvungu, njengokusho kwenye yama-album ethi Survival of the Fittest.
Gwaragwara, yeah.
UDJ Bongs uthi kudinga isibindi kunoma ubani ukushiya lapho osujwayele khona, ikakhulukazi uma ungusaziwayo ezweni lakho. Uyazibuza ukuthi ngabe bazongamukela na.
Abamuntu uyivalela, uyivalela eshopini, yabo uyivalela eshopini nasizo. Abakhululeke nje baphume baye ngaphandle, bazona ngaphandle, kwenzeka le nto.
Ungamlandela uDJ Bongs kwizinkundla zokuxhumana kuTwitter @DJ_Bongs. Utholakala njalo kuInstagram @DJ_Bongs_Gwara_Gwara. Ngingunofundo Mkhize, ngimele iStudio 7, ngise Washington DC. Isilibele mpela viki elishukela. Cheers.
Mr. Kwara Kwara, DJ Bongs, ehamba lentokazi yakwa Mkhize lapho unomfundo we Studio 7 na bevalage ezo suku ngohlelo was a Friday. Sebethemba liwukholisileke umculo ka DJ Bongs. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umgcinisihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Morgan Komichi ubotshiwe namuhla phezu kodaba lokhetho. Amapolisa avimbe umbuthano wokuthandazela abahluleli kudaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho. Udaba lolu luzathethwa mhlaka 22 kuyona le inyanga. Mthwakazomuhle kwanele okwamanje likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.